States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303. Vamwe vana mukoti vanoti vakamanikidzwa kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kubva kuhurumende. Nhasi nyika zhinji dziri kucherechedza zuva rekurwisa huori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303, zvichitevera kuziviswa kwevamwe vanhu vapfumbamwe vakashaya muHarare mumazuva esvondo rapfuura. Nezuro vanhu makumi manomwe nevatatu 73 vakabatwa nechirwere ichi, uye vose vakabatwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana 140. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevatatu 83 vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevaviri 10,912. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine makumi matanhatu nevaviri 9062. Vamwe vana mukoti vepachipatara chesali muGabe Central Hospital vanoti havana kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kuhurumende nekuda kwavo, asi kuti vari kumanikidzwa uye kuchechedzirwa kuti vaite izvi. Vana mukoti ava vanoti hurumende yakashandisa nzira yokuvachechedzira pamwe nekuvanyima mihoro yavo yemuna mbudzi pamwe nemari yebonus. Mumwe mumiriri webashandi vechipatara ichi uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Nurses Association vaSamson Gurupira vanoti vana mukoti vari kutumirwa matsamba ekuvachidzira kuti vanodzingwa mabasa kana vakasashanda mazuva mashanu pasvondo, izvo zviri kuita kuti vakawanda vatye. Studio 7 yakundikana kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Muruvira kuti tinzwe divi rebasi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGurupira.
Chakaitika ndechekuti vana mukoti vazhinji vakanga vasina kufara nedanho rakatorwa negovernment kuti vaende kubasa for 5 days. Saka ana mukoti neassociation ino Zimbabwe Nurses Association takagara navo pasi takabvumirana kuti isu ngatiratidzei tiregere kuenda tiite anonzi maflexible duties akanga akabvumirana negovernment nezina. Paive paina minista vekuzobva vanonzi vaObadia Moyo. Saka nekudaro gavhumendi yakabva yatora danho rekupanisha manesi aya nekuvabvisa papeiro. Saka ndinokuda kuti vamanesi mazhinji vakadzi, uyezve vamwe vakadzi vazhinji vacho vanogara nevana vachengeta vana vega, uyezve Novemba wese akapfuura vasina kuwana mari. Saka vakange vari desperate vasina kana chekubata kana totangira papi. Saka vakabva vangomanikidzwa kuti vanyore matsamba, uyezve matsamba aya vakanyora vachitazvo kumanikizwa nanhasi vanhu vari kutumirwa mameseji vachionerwa kudzinyora tsamba iyoyo yokumbira rugiriro iendeswe kumusoro kuti udzokerwa papapero vakasanyora basa riri kubva rapera saka vanhu vari kuchichidziro ndo ziri kuitika
saka vangani vanyora kuhurumende izvo vachikumbira rugiriro
sofa ndingati basa remugabe about 520 vanyora matsamba vati pekutanga pakatanga kunyora vanhu matsamba aya vakatanga vachinzi vari kunyora nekuda kwavo vati isu zvatino parangosvika tazongopedza takutokufonerwa takunzi munhu wese ngaanyore tsamba asina kunyora haasi kuwana salari saka ndo zvaita kuti vanhu vese vazopedzisira vanyora matsamba asi vanhu vari kungonyunyuta vari kunyora vasinyunyuta havasi kuda kunyora asi vari kunyora nekuda kwekuti havana chokubata uyezve upenyu hwakaoma muzimbabwe ndorasarisa kuti vazopedzisira vanyora matsamba hakusi kuri kukuda kwavo asi kumanikizwa uyezve nesituation yemuzimbabwe ndoita kuti vanyore matsamba yaya nekuti kana chokubata hapana uyezve upenyu hwakaoma
matsamba aya ari kunyorerwa achienda kunaani vagurupira
matsamba aya ari kunyorwa achienda kuna permanent secretary asi pekutanga tsamba inonyorwa ichiendeswa kuna chief executive officer but pakuzokumbira regirero unonga uchikumbira regirero uchiti ndakatadza kuteerera order yakapiwa napermanent secretary yekutedzera murau wokuuya kubasa mazuva ese nekusiyana nemaflexible duties saka tsamba inenge ichienda kuna CEO but CEO achazotora matsamba achiendesa kuna permanent secretary asi order tiri kunzwa kuti inenge ine mukuru weministry
pane vati vapindurwa here pane vakanyora matsamba
chingori chitororo chengoti unyore tsamba kuti udzosirwe papapero hapana akapindurwa ingori order yechisimba yekuti munhu ngaanyore tsamba whether you like it or not masondo apeta zina yakanga yahwina court case haikoti yanga yapa order yekuti manesi aite maflexible duties uyezve mareasons aanga vapa mutsamba yavo neapplication yavanga vapa vachisungisa ministry of health akaonekwa nedare rehaikoti kuti aikodzera kuti vaite maflexible duties uyezve vanga vabvisa basara ravadzosoro basarare asi maonero angu ndikuona kunge hurumende haisida kuda kuratidza kuda kuteerera court order asi iyo idatora advantage yekuti manesi anyora tsamba dzeapology iyo chete chavatiri kuda kungoteerera court order
saka kubva vakanyora mwedzi wapera pane vati vatambira here mihoro yavo yanga yambomiswa
hapana tatambira vanhu vese vakangotarisira kuti zvichida nekuda kwakunyora matsamba ekumbira regerero pamwe pachasvika payday remuna December pamwe vachabva vapiwa mari dzavo dzemuna November nebhonasi nepeyo muna November because vazhinji vakanga vakangorovha ma2 days chete ndobva vazoona kuti masita anga akuendeswa vakubvisa papero pavakaona kuti papero havana kutambira vanhu vese vakabva vapanika ndobva vadzokera kubasa uyezve nekuchichidzirwa kuti basa rinogona kupera
avo vange vari sachigaro vesangano revashandi repasali Mugabe Central Hospital vaSamson Gurupira vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekurwisana neuori kana kuti International Anti-Corruption Day. Musi wa 31 Gumiguru 23, sangano reUnited Nations rakatara kuti zuva rekuzivisana nekutaura pamusoro pezveuori richave musi wa9 zvita gore rega rega. Zimbabwe imwe yenyika dzichange dzichicherechedza zuva iri. Commission yeZimbabwe inorwisa zveuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kucherechedza zuva ranhasi ichifara nebasa rairi kuita. Umwe wemakomishina esangano iri amai Jese Majome vanokurudzira vatori venhau kuti vasangotaura pamusoro pevasungirwa huori asi kuti vaenderere mberi nenyaya yacho kuudza vanhu zvinenge zvabuda mumatare edzimhosva.
Zuva iri rinoreva kuti izuva rakatarwa nesangano renyika dzepasi rose United Nations rekuti tibatsirane kuti tikutsirane kubvisa dambudziko denda rehuori pasi pose kuti titore matanho kuti senyika nyika rinoti nyika ndo nhengo dzesangano repasi dzitore matanho ekupedza huori pasi pose zvinobetsera kucherechedza kuzviyeuka kuti huori hwakaipa uyezve zvinobetsera kuti nyika dzakasiyana siyana dzitsidze kuita zvadzingaite kuti dzitore matanho aya kwete kuti zvingotaurwa chete. Saka gore negore rinenge rine dingindira raro rinenge richishandiswa kupemberera kana kucherechedza zuva iri. Isere gore rino rinonzi iro igore rekucherechedza nekuzvitsidzira kupedza kwehuri merera nenyaya yeku ndikati kuruma nzeve kana kumhanara kumhanara huri nekuruma nzeve vanoperefeta nevanhu sezvakaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission nemaposa nekwakadaro kuti vanhu ngavadi ngavanyeurire vafumure kana kufumura tikati kuya kufumura huri kuti pachirungu pari kushandiswa izwi rekuridza pito tingangoti ndo kuridza pito kuti huri kuti hoye pane huri pano nekunyeurira vanozoshandisa mutemo kuti upere.
Komishini yenyu ichacherechedza zuva iri sei?
Komishini yedu yemuZimbabwe iri kucherechedza zuva iri nekugamuchirawo dingindira iro riri rezvekupedzesa kwehuri rekunyeurira remanozima whistleblowers varidzi vepito vachiridzira huri kuti huri ngahupere. Asi uyezve isusu tine dingindira redu ratinaro zvakare remuZimbabwe ratiri kucherechedza rekuti kana huri hunobereka humwe huri. Saka tiri kushandisa madingindira esaya ari maviri tichikumikidza vashandi vane zvinzvimbo muhurumende mumabhizinesi paimasangano mese machete zvese nezvizvarwa zvakazvimirira pachezvadzo kuti redwe ngatitsidzei ngatizvidzei pito yekunyeurira vaferefeti kuti panopaita huri. Pito iyi tinogona kuiridza ichidaizira chaizvo asi tinogona kuiridza zvinyoronyoro zvekuzovezera munzeve chaizvo kana tisingadi kuti tizikanwe. Uyezve nedingindira rechipiriro rekuti rinodyidzana nerekutanga nekuti riri kutaura kuti huri unoramba uchingobereka humwe huri. Saka tikasaridza pito idzodzidzi zvinoramba zvichingotibika zvichitidya. Saka tiri kuzivisa tiri kushandisa mikana yakawanda kuti tishambadze cherechedzo iyi kuti vanhu vanyatsofungewo zvakadzama vange vachipinda munyaya yekupedza huori tichikurukura nezvematanho ari kutorwawo neAnti-Corruption Commission kuti Zimbabwe izenge iri nyika inenge isisina huori. Tikati pamwe gore ra2013 zvichisvika isisina huori ine vanhu vanorambisisa huori wopache zvavo vese tinocherechedza tichiti zuvera harisi rozuva rega nekuti huori hauperi mangwana hauperi nhasi hauperi nezuva iro riri chete asi izuva rekuzvitsidza nekuzvipira pakare kuti tirambe tichitora matanho zuva nezuva egore rese kuti tipedze huori munyika yeZimbabwe huri hwaatisuri kusunga nyika yedu neupfumi hwayo nebudiriro mbira dzakondo.
Munoti kuvanhu vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoferefeta nyaya dzeuori ichigonzera kusungwa kwevanhu asi hakuna kwazvinoenda havapedzisiri vaenda mumajeri, munoti kuna vanhu vari kutaura izvi?
Vanenge vasina kunzwawo nekuziva nezve vanhu vari mumajeri nhasi pari zvino vakatoenda neya yeuori. Vanhu ndiona vanhu veruzhinji vanofunga kuti kana munhu akapinda mudare redzimhosva nhasi anzi asungwa ane nyaya yeuori. Mapepa nawo akasataura kuti nyaya yake yafamba-famba yapakati ichazodii anotofunga kuti zvapera. Asi zvinenge zvichitongoendera mberi mumanhingikiri munonzi chimumatare chinyararire. Saka hatisi chokwadi kuti dzinongopera iwoyo nekuti isusu hatisisu tinotonga nyaya dzinotongwa nemajaji nemamagistrate kuti Judicial Service Commission kuva nemaerero emawandiro akaita basa rematare nevekunational prosecuting authority vanochuchisa nyaya dzedu idzi vanenge vainewo dzakawanda vachidaro. Saka zvinotigona kuti torei nguva mwedzi nyaya dzichingofamba.
Avo vange vari komishina veZEC amai Jese Majome vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Chronicle rine nyaya yomwana wegrade 7 ane makore gumi nemaviri anonzi akatemwa nedombo panzeve yekuruboshe akafa. Mwana uyu Natasha Manunure wekumtapa Mugweru akanga achibva kuchikoro Sandara Primary School achiverenga gadziriro yebvunzo yaifanira kunyora mangwana acho. Apo akatemwa nedombo guru nemunhu anonzi ane chirwere chepfungwa. Mukroniko mekare mune nyaya yevarwere vepfungwa vechipatara chemulondolozi mental institution Mublawayo vaendesa gurukota rinoona nezveutano vaConstantino Chiwenga kumatare edzimhosva vachiti vakarapiwa vakapora zvekuti hapana chikonzero chekuti varambe vachichengetwa muchipatara ichi mushure memakore masere. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukafe vashamarari vestudio 7 ndiye mudzura pamberengwa. Ndoda kutaura pamusoro peuyo Thokozani Kupe neuyo anozviti munzura. Munzura uyu ndova kutamba nenjere dzedu manje, vakuona sekuti Zimbabwe ndeyavo. Zvaanoita izvi vanoti hatizivi kuti vari kushandiswa neZANU PF. Vava kuramba vachitijairira manje, ngavakateerera ngavasiyana nekatsika kavo yako.
Makadi makadiko vashamarari vestudio 7 mose mose handingakudomine mazita mose. Tiri kuzviona zviri kuitwa namunanga kwachokwadi. Haiwo kurwadziwa here nekuputswa kuri kuita vadzimba dzevanhu, chokwadi kudaro. Zvakangooma hazvo munanga kwakutendera makanzuro ake kuti anoputsira vanhu dzimba, vanhu vachichema nguva ino yekunaya kudai. Hangahwetsitse mhani munanga. Shuwa zvarwadza izvi. Vana vadiki nevabereki vachichemera dzimba dzavo kudaro, zvinhu zvabudiswa panze mvura ichinaya.
Mamuka sei ana Jonga anatanoka Rwandi. Ndinoda kungotaura hangu pamusoro penyika yangu, nyika yeZimbabwe. Ndiripo ndonzitendai, ndiri paCape Town apa. Tingataure zvimwe tingafadzane. Varume ZANU PF aizombobvi kana tikataura kana tikadii. Taedza zvese. They are based nenyaya yehondo chete, kungoti takarwa hondo. As long as muZimbabwe musina kuitika hondo, ZANU PF haibve ndetichakuwara. Nyika yekuti 50% yevanhu vari kunze kwenyika, 50% yevanhu vari kuraramiswa nevanhu vari kunze kwenyika. Vanoti hanzi zvinhu ngazvirekekukwira, ngazvirekere kukwira, uye hurumende yacho ndiyo ndakakwidza matogeti yokwidza dhizi. Saka zvairida kuti isakwira zvacho zvii. Tingangotaura zvedasi ZANU PF, nyangwe tikadii, nyangwe tikadii, hakuna. Ukanzwa vati takarwa hondo, hatisaruti munhu asina kurwa hondo, musapota achadzokera kumashure. Saka kutongojoina ndo the best chete, totongoita kuti zvinake takajoina.
Pastudio 7 makadiko vashamarari vedu. Kupe modzora komichi. ZANU yamunoda kuita makwikwi nayo iyi muchidzinga makanzela MDC muchiinda kuZANU muchinyengerana neZANU. ZANU haina kunaka. Toda kukuvudzai. ZANU yakaipa Kupe. ZANU yakapfekedza mudhala wetu dhirezi akabatigwa paairport. Vana vapera kumatebeleland shuwa iwo neshuwa kuti ndiyo aunoti kwati kwati nayo. Vana Mujuru nhasi varipi? Vana Jonathan Moyo varipi? Vaizvidza tisu varidzi veZANU. Unoti vana Mugabe vaihofa vakaramba kuiswa kuHerosi Eka. Vakafa vakaramba kuenda kuHerosi vana Mugabe vaidova varidzi vayo ZANU. Nemwenyu regadzi vezhiri mazai hana mutodoko. Siyana nazvo zvauri kuita izvi. Vanhu vauri kudzinga vakasarudziwa nevanhu kavo. Iwo waivapo wakadii kusarudziwa?
Makasimba here. Isusu tiri nani? Ii ndinoitwa Mike Onati Blessing. Tarisai zviri kuitika wana muZimbabwe izvi, hatichazvinzwisise kuti zviri kufamba sei. Because mukuona kuti imba dzevanhu dziri kupwanywa, hatichazondiwo kutonga nyika kwacho here? Tauchibvunzo ndokutonga nyika kwacho here? Ndozvatakasarudzira kunzi ED, chichonzi ED. Saka ndozvatakasarudzira ED kuti apwanye dzimba dzavanhu apa, vana vanenge vakagara panze mvura ichinaya.
moita takara sema nekuumba zvanambuya nehanda kuti ameno chirudzi chanenge achiita chipwanya idzima dzavanhu zvine musoro here izvozvo zvanenge achiita harichazvinzwisima kuti zviri kufamba sei zviri kuenda nekupi saka takasarudzirei president wacho kana president iri tsvina yakadai takasarudzirei president ndekuti agai atarise kuti nyika ndepapari asi kufamba zvakanaka pakatarisa zvaakuita kune vanhu so vanhu vari kukwara nemvura vari kufa nemvura uku iyo so mvura yekunaya muzimbabwe wopwanya dzimba dzevanhu zvine musoro zvino please tokumbirawo kuti pagadziriswe
ya maswera sei vashamarira studio 7 ya ndiri pano zvangu padebheni apo ndonzi chirandu gono ya ini ndodongotaura zvangu mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe kuti vanhu vanotaura zvinhu zvavasingazozadzisi iwe zvavasingazopractisi by an example akanzwa minister of health avanonzi vachiwenga vachiti hakuchina munhu anorapwa kunze kwezimbabwe but ivo tiri kunzwa kuti vaburuka kunde kuchina why vana vazimbabwe accept that why vana vazimbabwe ngatisvinure tiri kutambiswa bhora risina mweya muzvipatara yangosara midhuri isina chinhu mukati ndozvasara muzvipatara but isusu tinotisi tinonga tichisafa saka vana vazimbabwe ngationi ngatisvinure
pamusoroi ini ndinoitwa maisivanda ndiri kunzvimbo yekumidlands asi nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvaoma vedu wee ngatiwanzei munamato pamusoro penyika yedu ino mamiriro aaita anorwadza ekuti kwakatanga hondo yekuchimanimani pakangopinda utongi hunyuwani tikati tazviona kukatanga kupinda mabhazi achitsva vanhu vachitsvira mukati tikati tazviona iye zvino taakusangana nevana vadiki vari kuuraya vabereki vamwe vachiuraya vana vachibika mumapoto zvatisati tamboona makunakuna vedu wee mabhemba midlands kubayiwa vanhu namapanga zvinhu zviri kuitika zviri kutyisa nyangwe vakuru vedu vakudhara vanambosangana nehondo dzakadai dei zvaazvichiita mwari vapindira paita utongi hunyuwani pamwari anganzwisisa nekuti utongi huripo hunenge hwarambwa namwari nekuti hasati ambozviona zvinhu zvaitika muno muzimbabwe hatina mbozviona zviri kugwadzisa mwoyo vedu wee tiri kusangana namakunakuna mukati menyika yezimbabwe tagwadziwa tarwadziswa ii mwari dei vapindira hatiwanzei munamato vedu wee
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mwazvo wenyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro united kingdom yakatangidza kubaya vanhu mushonga wenhomba kana kuti vaccine yekudzivirira chirwere checovid-19 america iri kuongorora mushonga uyu usati wabvumidzwa kuti ushandiswe asi zvinotarisirwa kuti mvumo yekushandisa mushonga uyu muamerica ichauya mumazuva mashoma ari kutevera tabata Dr. Simbiso Ranga kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu munyaya yemishonga iyi
vahwande ndinoona zvaitwa neBritain iri kutanga kwemavaccination acharamba achienderera mberi tiri kutarisira kuti kuno kuamerica likely muno muna December vachange vakutanga vakuita mavaccine I think chinhu chakanaka for pasi rese kuti mavaccine taawana nenguva shoma achaita kuti vanhu vakwanise kuita immunity kuchirwere checovid-19 zvinokwanisa kuti tichidzokera kuoperata normally probably by the end of the year muna 2021
mutsauko wacho uri papi kuti dzimwe nyika dzitange kuita izvi america isati yatangidza
musiyano uri papi kuti ma processes ekwa approve ma vaccine. Ve Britain vanenge vakaita an abbreviated version kana zveku manyisa manyisa nyaya dze ku regulation. Kuona kuti yafamba ma processes yatinoti bureaucratic process iya. Saka ma vaccine ese anobudiswa anotedzera a certain process. Saka nenyaya yekuti chirwere che COVID-19 chaparadza vanhu vakawanda pasi rese. Ma governments all over the world akatsvaga ways ekutraya kuti vakwanise kuti once vaccine yawanikwa ikwanise kupuwa kuvanhu nekukurumidza. Saka tinoona kuti veku United Kingdom ndo vatanga asi vekuno kuAmerica vana FDA ve Food and Drug Administration vari kuteverawo this week kumeka a decision kuti should it be given to people. Once that's done, tetu kutarisa nenguva shoma shoma vanenge vava kutotiwo inonzi emergency use authorization iitwe kuno kuAmerica.
Vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa pamusoro pechikwata chichavabatsira munyaya dzezveutano. Munofungei nevasarorwa ava?
Ndinofunga vahwande ndezvekuti vaBiden vanyasa kubaya dede nemukanwa pakuti ivo vasarudza vanhu vanonzwisisa nezveutano. Vakaita sana Becerra vakanominatwa kuti vavewo Health and Human Services Secretary. Munhu anonzwisisa nezvenyaya dzeAffordable Care Act munomu dzatinoziva kuti dzaziri kuenda back and forth kumacourt. Saka vaBecerra ndo vamwe vanga vari kutungamira maattorney generals emastates anga ari kudefenda Affordable Care Act. Saka vanotarisirwa kuti vanonzwisisa zviri kuitika muhealthcare munomu America. Kwozouyawo masejo general Murphy, Dr. Murphy, munhu angari Surgeon General nguva yava Obama. Saka vazhinji vavaisa pakuti vali the team yekuita zvehealth ne COVID-19. Vanhu vanonzwisisa zviri kuitika and vanhu vari focused. Vachameka sure kuti science dzatevedzerwa.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vanoshandira mudunhu reNorth Carolina munomu America vari parunare neStudio 7. James Chimombe nekambo kake Jemedza. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303. Vamwe vanamukoti vanoti vakamanikidzwa kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kubva kuhurumende. Nhasi nyika zhinji dziri kucherechedza zuva rekurwisa uori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.